Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 4/2016 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti
nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mapata akadaro anovhungutsira vanhu izvozvo pamwe chete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa
muimbi ane mukurumbira munyika vahosea chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC
ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level kuita kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje
Varimi vakawanda vononokerwa nekuwaniswa mbeu nefotereza pasi pezvirongwa zvehurumende zvokomand agriculture nepresidential scheme. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI Rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva yesarudzo. Mukuru wesangano iri amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo rakaona kunetsa kwenyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti musarudzo dzichangobva kuitwa kuChimanimani West neNorton. Dzimwe sarudzo dzeby-election dziri kutarisirwa kuitwa kutanga kwegore rinouya kuBikita West kuchizoti dzenyika yose dzichiitwa muna 2018. Ngatinzwe hurukuru yatakaita nhama yechifunde vhavha.
Kutarisa maelection yatakaita kubva kuna Norton tiregura pirana ya 2013. Kune nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mabata akadaro anovhungutsira vanhu. Izvozvo pamwe chete nevhoti bai ndo zvatinoti dai paitwa zvisungwa. Nokuitwa izvi pane code of conduct zvoitwa sei saka zvese zvemapurisa dai ratiita implement malaws aripo uyezve paitwa mapunitive measures kuti anenge abreaka mutemo wakadaro anoitwa sei kuti zvigadziriswe otherwise tinoona kuti kana pasina zvavanoitwa uye kana vasingasungwi vanongoramba vachingoita zvakadaro one election after the other kwozoti mapurisa zvindanofanira kunge achisunga vanhu Pati mwezimwe nguwa unokanzwa kuti vanenge variwo vanenge vachitohungudzira vanhu. Saka tokurudzira dai mapurisa atrainewa kuziva maroles avo muelection kuti vange vari partisan and vaite kuliva maduties avo in a professional manner. Vasava vanotora side rokuti ii ruling party here kana kuti opposition. Vange vachingova vanhu vanoita basa ravo vasina kurerekera kana ruti. Saka dzidziso yakadaro inokurudzirwa kuti vange vachizviita uyezve vange vachi. Ita abide ne constitution yedu yokuti havafanira kutora side nokunge vachiita partisan kana vachinge vari pabasa.
Ko nyayawo yekunonoka kubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana kuti alignment makaona here ini zvine ine zvazvakakanganisawo musarudzo dzaitwa idzodzi tichisanganiswa nedzekuNorton?
Zviripo zvatongofungidzira kuti dai zvichagadziriswa zvikuru zvevoter registration. For example, tinoona panenge partition pamavoters room isi tachingwa kuti dai rashandiswa riri muchete kuitira kuti zvizve zvachitoenderana nekwatakatarisira kuti 2018 hatitarisiri kuti kunge kune main voters room nesupplementary voters room inotarisira kuti dai iri 1 imwe chete inenge ichishandiswa but zvimwe zvacho zvinotova mumutemo iripo zvinongodiwa its application of those laws
Mukuru wezesni amai rindai chifunde vava vari parunare muHarare ne Studio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanoti vakakwanisa kunyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika neZEC musi wa7 mwedzi wapera, izvo zvavakuita kuti bato ravo rive pamutemo. VaChipanga vanoti vakaumba bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi Kingdom of God on Earth, kana kuti umambo hwaMwari panyika. Vanoti vakatora danho rekuumba bato mushure mekunge vane zvigaro mune zvematongerwo enyika vakanga vasingavapi nzeve. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ya, chokwadi ndechekuti kumakore anengati anotokwana almost 39 years ndanga ndichiedza kuti ava vanoita zvematongerwo enyika ndivarayirewo vanzwewo zvinodiwa namusika vanhu, ndichipamidzira nemukuimba kudai. Asi zvinewo pamakore esaya pane wese wandakasangana navo ndichifambira nekuedza kuti kuda wanganzwawo kuti washandise chii, washandise nzira iyi inodiwa namusika vanhu, ndokutozoona kuti hapana ari kutombozviteerera uyezve havasi kutombozvitora sekunga zvinhu zvine basa. Ndokuchizoona kuti ndofunga nzira yavanodini yavanonzwisisa nayo kuti izvi zvinobatsira kana kuti zvinoshanda, ndokunga maybe munhu uri papolitical level. Saka ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level, kuitira kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje then ogona kudini, ogona kubhenefita kubva paruzivo rwamusika vanhu rwavanoda kuti pasi ravo ritongwe nenzira iyoyo.
Saka makanyoresa here bato iri kuZEC?
Ndakanyoresa munhu washe, ndakanyoresa musi wa 7 November.
Saka imi mune maonero matsva here amuri kupinza mune zvematongerwo enyika yekuti vana veZimbabwe vangata taakununurwa navaChipanga?
Chokwadi wakandipa nzeve vamwe vaimboteererawo pakuimba apa patakaona kuti kuimba vamwe havazvitori serious, kana ukaimbazve zvinenge zvange zvine chokwadi zvodzokawo zvovharwawo pamuhurumende yotiwo hazvifaniri kuti zviridzwe, asi zviri izvo zvinodi zvinogona kunga zvichibatsira nyika. Vakandipa mukana wacho zvekutaura kwandiri kuita nemi, dai kurito ndiri kutaura nemi politician kana kuti president, ndaikurayirai kuti apa tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai zvinozofamba zvakadai zvinofamba zvakanaka. Saka ndakatoona kuti eze bishop hazvina ari kuteerera, eze musician hazvina ari kuteerera. Ndakati no, maybe tikapromota chechi kuitorawo kuti endo mupolitical arena, then ndinenge ndawana rusununguko rwokutiwo. Ndikabvunzwawo kana neveruzhinji the difference yacho yekuti zvamunoona nezvinoitwa pa zvakasiyana sei, then ndogona kurayira sotobatsira nyika.
Saka mune vatsigiri vakawanda zvakadii kubva manyoresa bato renyiri kusvika nhasi?
Iko zvino handisati zvangu ndava nenhamba yandingati vakati, nokuti zvikuru sava ndaijidzana navo nevainditevera ndo vari kuziva at the moment kuti zvinhu zvafamba zvakadai kana kuti kwatova nebato, zvokuti hazvisati zvanyatsowana yandingatiwo shambadziro yakanyatsojeka kuti nyika yese iziwe.
Saka muri kutarisira here kuti bato renyu richakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika?
Pari zvino handisi kutarisa kudaro, ndipamusana pekuti handisati ndapinda muvanhu. Otherwise vanhu ndivo vanofanirwa kunga vachitora that roo yekuona kuti izvi tazvigamuchira.
Vateereri vangada kuziva kuti kuimba masendeka here zvamapinda mune zvematongerwo enyika kudai?
Hapana chandatombosendeka apa, kwatova kuedzera another gear. Otherwise masongs andaimba motogonongona dziri mhari idzo dzinoenderana nezvandotofanira kunga ndichidzidzisa nyika nekuenderera mberi.
Vanga vari mutungamiri webato idzva reKingdom of God on Earth vaHosea Chipanga vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanonzi vave kubviswa zvakare pamisha yavo vachiendeswa kuAda Transau kuitira kupa mukana wekuwedzera kuwedzerwa kweminda yekucherwa kwemangoda. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anonzi akatotanga kutora matanho ekuti vamise kubviswa kwemhuri 26 idzi, achiti uku kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevanhu. Tabata mutungamiri wesangano reCenter for Research and Development rinove rimwe remasangano ari kurwira kodzero dzevagari vaJames Mupfumi.
Takangonzwa vagari vetinoengana village vakuchema-chema kuti vakasvikirwa nevakuru vehurumende vanobva kofia DA nemapurisa akati vachiti vanofana kubva muswa 3 vachienda kunogara kuAtatranzao pasina kana notice uye zvakare pasina kana nyaya yekuti compensation yavo ichafamba sei zvako zviri kungodzi zvinovhenekwa mberi izvo zviri kutikatya madza nekuti kubviswa kwavaitwa mamining companies ainzi kuti anga achikora kubhiridza vanhu kubudikidza nenyaya dzedzimba nenyaya dzemarelocation videos atiri kuona kuti hurumende iyo inova macustodian ebumbiro remutemo ndo yakutoenda neusiku ichidzinga macitizens zvakare mavari kugara kuti vaende kwavo
saka ivo vane pavagadzirirwa here pekusvikopinda tichiona kuti iko kuAtatranzao kwagara kuine dambudziko repekugara
kuna dzimwe dzimba dzinenge dzakasara ikoko dzanga dziri dzemadifferent companies anga ariko nekuti vanhu ivava varoda kubviswa vanga vari earmarked for relocation zvechokwadi asi vanga vambomira saka dzimwe dzimba dziriko asi vagari variko ikoko vakangoswa zvekundonyedzerwa vakangoswogara kwasina dzimba dzakakwana saka vari ikoko ndo vari kuti aiwa chitanga matipawo dzimba nekuti makati dzimba idzi dzina vanhu takupaimimi nekuti takakupai dzimba mungori maextended families saka mafamilies ari ikoko akura ari kuda zvakare dzimba saka kumhanyikidza kuisa vanhu vanyuwanhu vari kubva kwamarangi hazvina chimiro chakanaka nekuti ukoko waAtatranzao kune mahousing problems zvakare
imiwo sesangano rinorwirawo kodzero dzevagari matanho apa hamuri kutorawo panyaya
masangano ese takaungana anoona nezvekodzero dzevanhu vari kuafektwa nekucherwa tikaita mapress statements tichiita call upon hurumende tikaenda kunengeja hurumende takaenda kwaDA tikataura navo tikavapa samba tikaenda kumapurisa tikavapa samba kuti vastope zvavari kuita chiri pamutemo ngavateedzere mutemo saka tiri kuita futi process yekuenda kukoti nemhuri idzodzo dzakaafektwa kuti tinge tinoita court application kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvozvo zvimire
vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi vari parunhare mamutare nestudio 7 zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Whisper Ganya vari kuCape Town South Africa asi vari chizvarwa cheZimbabwe tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Whisper
tinotenda chaizvo nemukana vakadai mukoma Blessing Zulu
mukoma Whisper tiri kunzwa kuti makaparura chirongwa chinozivikanwa ichiwo kuti Talk Point Zimbabwe mungatsanangura kuti chinangwa chenyu ndechei
ndatenda chaizvo chirongwa chatakaparura chinonzi Talk Point Zimbabwe chirongwa chekuti tikurudzire zvikuru sei vanhu vari mudiaspora neavo zvakare vari kuZimbabwe kuti ramangwana renyika yedu yeZimbabwe riri maoko edu especially isusu vechidiki vachiri kukura tinoziva zvakawanda zviri kuitika maererano nezvematongerwo enyika vanhu vari kuita mademonstrations zvakasiyana siyana zviri kuita vanhu vasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe nezvimwe zvakadaro asi dambudziko redu kuti rigadzirisike rinogadzirisika chete kana takatora nyaya yekuvhota zviri a bit more seriously maonero angu ndeyekuti ko vazhinji vedu tinova nekutsutsumwa nekusafara nemafambiro ari kuita zvinhu asika ngatitarisei kuti takamira sei panyaya dzekuti takarejesa kuvhota here ukatarisa kuti 2013 vanhu vakavhota chaivo chaivo ndaanaani vanhu vakarejesa kuvhota ndevapi unoona kuti vazhinji vedu musi wekuvhota vanhu vaitoenda kana kulectuero kuti hai zvekuvhota izvi zvibatsire chinhu ukataura nevanhu vari mudiaspora iko zvino izvi kuno kwatiri kusouth africa ukataura nevanhu kuti varume patinenge taenda kuZimbabwe paya paya tichinochina kumuchato kana zvinhu zvatitafambira ngatiwanewo mukana wekuti tinonyoresa mazita edu pakuvhota kuitira kuti kana nguva yekuvhota yazokwana tigozokwanisa kunge tichivhota vanhu vanobva vangoti kuvhota hakutibatsira hakutibatsiri asika ngatimbotarisai kuti president Mugabe pavakapinda kuti vatonge vakwanise kubudirira kuwina pasarudzo dzatakabva muna 2013 zvakafamba sei vakahwina nevanhu vanosvika mamiriyoni 2 miliyoni munyika ine vanhu vanosvika kuma 14 miliyoni zvinorakidza izvo kuti vanhu vashomanini ndo vari kusarudza mutungamiriri wenyika
saka vechidiki vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi
ndingati iko zvino izvi mukoma Blessing zvatiri kuona ndingati iyaya it's a mixed reaction yekuti vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwewo vari kuti aiwa chirongwa chakanaka, vanhu vekuZimbabwe vechidiki vakomana vari mudiaspora nevanhu vechikuru vari mudiaspora zvechokwadi zvechokwadi, ngatirege kukanganwa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Asi kune vamwewo vari kuti haisi hatinei nazvo zvekuZimbabwe, takatopinda mudiaspora, nhamo yekuZimbabwe hairambirwe sadza. Kana Zimbabwe yacho ichida ngaiuye kuno. Ndo matauriro anoitwa nevamwe vechidiki.
Tichitarisawo icho chirongwa chenyichi, tinoona kavamwe vanoti ivo hazvibatsire kunovhota nekuti sarudzo dzacho dzinobirwa dza2013 paitaurwa nyaya dzaana Nikuv.
Munoona, ndo matauriro anoita vanhu vakawanda. Asika politics ika, it's a game of numbers. Ndo nyaya iripo. Iko zvese zvidambudziko rako kuZimbabwe chandinoda kutaura ndechekuti mapolitical opposition parties hatinawo ari kuZimbabwe. Kurudzira yandinayo ini ndeyekuti chinhu chekutanga kukurudzira vanhu vemaparties akasiyana siyana kuti endai munoregista kunovhota, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti vanhu iko zvine zvimademonstrations tiri kuona ari kuitika. Asi imi munozviziva kuti hurumende haibviswe nemademonstrations because vanenge vachitoti ndozvamaakutoita taakuisa mapurisa avevanhu zvidai zvidai zvidai, vanoti hatiendei nenzira iyoyo. Saka politics is a game of numbers. Kana vanhu vakaenda vakawanda zvine mutsindo vachinovhota vakarejista, hapana kuti kubirirwa kwacho zvingafambe sei. Saka ndo zvatiri kuti with talk point ngatikurudzirei vanhu vese, chizvarwa chese chemuZimbabwe, whether you're in Australia, whether you're in the US, paunouya kuZimbabwe uchiva kuzorora kana uchiva kuzoi kumuchato, ipapo register to vote. Vari kusouth Africa vese tiri kuti tine urongwa hwekuzoti mazuva ekuvhota kana achinga kwana, tichaendesa mabhazi achange achizotakura vanhu vese kubva kuno kusouth Africa achizoenda kuZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Whisper nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo mukoma Zulu nenguva yamatowanisa iyoyo. Toda kutendai. Toda kungosiya ndati kuvateereri vese vakateerera iko zvino izvi, endai papeji rakati www.talkpointzim.com. Ndinodzokorora zvakare, peji rinoti www.talkpointzim.com.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna mukoma Whisper Ganya vesangano richangoumbwa rinozikanwa nekuti Talk Point Zimbabwe, rukurudzira vechidiki vari kunze kwenyika kuti vaende kunovhota. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vamwe varimi kupenhalonga kumanikaland vanoti vari kukundikana kuwana mari yekutenga mbeu kunyange hazvo mwaka wekurima watanga. Mumwe murimi vane madziwa nemadziwa vanoti tarisiro yavo yanga yava yekuti vachabatsirwa nezvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi zvecommand agriculture nepresidential input scheme, asi zvirongwa izvi hazvisati zvasvika kudunhu ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mupenhalonga munomu vari kurima, bat dambudziko nderekungotaurwa zvembeu zvisiripo. Saka tinotarisira izvi kuti maybe kumwaka uno takungochema nemabhengi, since mabhengi vari kunyima vanhu mari, tichaiwana sei mari yekuti tikwatise kutenga mbeu pachedu isi kuzvitengera. Tichienda mberi takadaro, tinotarisira kuti maybe deno mvura yakatinayirawo zviri nani, tikwatise kubatsirikana, nekuti hapana pamwe tinotarisira since hurumende yakundikana kutikwanisa kutibatsira. Ende tine zvakawanda zvatinochema kuhurumende kuti deni yatibatsira nazvo, asi takutoona kuti yakatokundikana. Kuchema kwakungova kungochema, but yanguva misodze kukandira pachuru kuti itorwe nemajuru.
Vane madziwa, pane zvirongwa zvehurumende, pane chinonzi Command Agriculture chiri kubatsira varimi, pamwewo nechemutungamiri wenyika presidential scheme zviri kubatsira varimi zvirongwa izvozvo. Hamusati here makwanisa kuwaniswa zvikwanisiro zvekurima?
Ya, kungotaura zvinotaurwa hatingazvirambi, because mashoko haarambi kuburiswa kana achibva mumuromo memunhu. Hazvirambiki nokuti anongoburisa zvaanoda, but hationi vatinonyatsokudoma kuti uyu akabatsirwa nacho. Tinongotarisirawo maybe kune vamatop officials kuti maybe ndivangangobatsirwa, sekutaura kwa pavanofamba ita mameeting vanongotaura kuti ya chirongwa ichiri kubudirira, ndo zvaanongotaura, but hatinozonyatsa kudoma kuti uyu akaitirwa izvozvo zvikabudirira, hatisi kumuwana isi.
Asi mbeu iri kukwanisa here kutengeka zvayo muzvitoro umu? Mitengo yacho iri sei?
Ya, apo neapo inongozi inokwanisa kutengeka tichitenga zviya batini. Nau iri kuno ndeye mabhondi. Mabhondi atinese dhijana because vamwe vacho kuti isi mabhondi atitambiri. Wezi kwatinondotsvagawo mbeu atisati tabvumirwa nenyamabhondi vari kurambawo mabhondi. Neimwe nguva zvakare tiri kuneseka because kumabhengi kwacho mari yacho ndiri kutobuda. Ivi mabhondi acho achinzi akabuda. Hapana chati tichakwatawana mabhondi iwawo.
Ko mvura yakunaya here zvekuti vanenge vaine mbeu zvavo nezvimwe zvekushandisa kana zvekurimisa vanokwanisa kutanga kudyara?
Ya, mvura tingati haakunaya kwai kwakanaka because inopa nguva yekuti yakanaya zvekuti tavane kana kumboti tiwanewo nguva yekusakura pane uyo akakwanisa kuwana mari yekutenga mbeu.
Mugari wekupenhalonga kumanikaland vane madziva nemadziva vari parunare nestudio 7. Muchikamu chedu chechitendero, nasi chuoneso jani we Studio 7 abata mfundisi Hilda Kandlela we Greater Works Christian Center muZimbabwe, avari kuti makristu ngavazive kuti mune simba mushoko.
Chinchinombozi mashoko, nchurumu tunoti what are words, makristu akawanda asina kuziva nekuva makristu, but makristu tulivani wanoziva mashoko, tulivani wakajiza mashoko, nukuti tunobiliva mashoko. Nukuti shibaibu tunotuza iti jesu pachati ishoko ramari, kuva kuna jirumu wani jesri. But jesu nukuti ndi ngeta nangura zia nasi, ino vaku na Matthew 6:33, ino tisho, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Ichitaura panyaya yemashoko, mashoko atinotaura ai mashoko akakosha kana tichitaura kuti tingava kumhuri yedu, tingava kuvanhu vatinoshanda navo uye tingava kune vamwe vanhu. Nekuti shoko ndiro ratinoda tichagara naro kuti ishoko tichati ndiye shoko ramwari. Chinhu chakakura kuti patinotaura shoko ramwari iro ndiro ratinofanira kugara tichitaura pavese. Ungava munhu anorwara asi zvaunotaura zvino muviri wako unokwanisa kunzwa mashoko aunotaura. Kana uchinge uchirwara zviya, zvaunotaura uchirwara muviri wako unokwanisa kuzvitambira. Nekuti kana uri murwere ukataura kuti ha inini ndaparara, unoona uchibva wangoparara. Kana uchitanzwa kuti inini ndichararama, unobva wangoraramawo. Zvaunotaura ndizvo zvinobva zvaitika mukati meupenyu hwako. Pakana tichitya Mwari tinoziva kuti nguva yose tichangazvidzidzisa kutaura shoko raMwari. Patiri petose tichangaitaura shoko. Ndingataura kune ava vamedzi vakambonzwa mashoko akaipa pamusoro peupenyu hwavo. Dzidza kuramba mashoko akaipa anotaurwa pamusoro peupenyu hwako. Tinotaura pamusoro penyika yako. Ingava nyika yako vanhu vakangava vanoshora nyika yako, vamwe vanoshora kuvashora vakuru vako. Iye dzidzo yakusara pati yevanhu vakadaro usidzidza kuti uchataurawo zvakashata zvinoenda neizvozvo kuti zvinogona kubudikira saizvozvo. Zvinoitika sematauro azvinenge zvaita. Asi ukazvidzidzisa kuti inini ndiri kubudirira, upenyu hwangu hwakunaba uchienderera mberi, unotanga kuona upenyu hwako uchienderera mberi. Uye zvinhu zvinoti vana vedu tinoramba tivadaidza nemashoko akanaka, tinofanira kuramba tivaudza kuti iwe uchaita zvakanaka, unoonawo mwana wako achiita zvakanaka. Ukatanga kumushora kutaura zvakaipa kana kuredza vanhu vachitaura mashoko akaipa pamwana wako, unoona zvakashata izvozvo zvichibudikidzawo. Asi ngatidzidzei nhasi izvo chekuti ngatirambei tichikonzesa shoko raMwari, ngatitaure zvinotaurwa mubhaibheri. Nekuti vanhu bhaibheri isu tinokristu tinotaura shoko riri mubhaibheri, ndoratinogamuchira, ndeshoko ratinodzidza naro.
Panyaya yemashoko apa, mabatanya yevabereki nevana, tinonzwa vanhu vachiti mwana wangu anonzi Nhamo kana Tambudzai. Zvinogona here kuve neimpact pamusoro pemwana iyeye?
Zvakanaka tiri mazvita uchitaura unodana mwana wako ndoraanodavira. Chinhu chaunodana ndochaanodavira, ndiyo yatinoti identity. Saka mwana wako anodavira zita rake. Saka kana mwana achinzi Tambudzai kana Tamburai, anodavira kutambura. Kazhinji kazvichaitika, zita rako rine chekuita, rinoenderana nemaitikiro anoitika zvinhu mukati meupenyu hwako. Unoona vanhu vane mazitawo akanakawo, zvinenge zvakanonaka, zvinozoibvawo zvinenge zvisiyanise mazita avo. Kazhinji ongororai mazita amunenge makavana venyu, nekuti zvita rakakosha. Kupa mwana zita chinhu chaanoramba achidavira mazuva ose. Saka zvinongoitika semadaidziro amunenge muchizvina.
Matiudza kuti shoko ine simba. Sevanhu tiri kutambura muno muZimbabwe, tangachida kuziva kuti mashoko anotibatsira sei kuti tigone kurarama upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe iko zvino hapana mari. Pane zvakawanda zvekuti manikidza. Mungasimbise sei vanhu kuti varamba vachitaura zvakanaka.
Zvakanaka kubva kuna John Kennedy Bible rinotaura kuti mumba vaifanira kuzoba kuzoraya. Asi ichezvese akauya kuzoitenyu chingapera. Uye tinozva kuti tina Bible rinotaura kuti mafungo ako ndezvauri. Kana isu tichifunga kuti nyika yedu iri pasi pedzimwe nyika, nyika yedu yakaderera kubva nedzimwe nyika, ndezvatinowana kazhinji. Ndokuti titange kubecause ukatanga kuona zvinhu zvine kwauri kuenda, unoita chishuwo chekuda kuenderera mberi. Ukaona pazvinhu zviri pasi pasi, ukaona zvinhu zvichiri kufamba, newe zvinhu hazvimbo zvinakafamba mukati mepenyu wako.
Zvinofamba sei kuti nditange kutaura mashoko akanaka?
Zvakanaka pfungwa dzako dzinotangwa kunge dzakapindwa dzichifunga mafungiro avari. Hatifanirwi kufunga semafungiro anoita kunewe nyika. Saka zvinhu zvose zvinofanira mupfungwa, saka iwe unofanirwa kutanga kuva unofunga zvakanaka pamusoro pako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pechikoro chako, pamusoro penyika yako, pamusoro pevanhu vese vakakukomberedza. Unotanga tanga kutanga kuona zvakanaka. Zvichakuva nemese akanaka anoona zvinhu zvakanaka mune vamwe vanhu. Ukatanga kuona zvinhu ndezvinoitika umauri.
Vanhu vanokubatai sei munhu washe?
WhatsApp number dzedu tinoti +26 3 772 54 6 4 1 6. Ndo WhatsApp number dzedu kuti mutiwane pane kuti mukwanise kuziva kuti branchi vamunokwanisa kuenda kumachechi edu muno muHarare, kana kuti muno muZimbabwe munokwanisa kuenda kumachechi edu kuti tine branch futi kuSouth Africa. Tishandisai number iyoyo yeWhatsApp tozokurayirai from there kwamunokwanisa kuti muchiende. Greater Works International Christian Center.
Chioneso Jani weStudio 7 achiita hurukuro namufundisi Hilda Kandlela weGreater Works Christian Center muZimbabwe vari parunare muHarare. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva dzesarudzo. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga achikupa inhau murimi rwendebele.